Vachita wanasi mchinoi pa musangano wavaita nevatore venhau, mumwe mukuru wemapurisa, assistant commissioner Martin Nyirenda, vati mashandiro avanga vachiita muutongi hwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, haasi anofanirwa kunge achiitwa nemapurisa nekudaro vave kuvandudza mashandiro avo.
Mapurisa vakasvika pachidanho zvekuti asikakwanisinita basa irinezvo.
Saka nekudaro zvazvakutiomera kushanda basa redu semapurisa. Saka mukuru wemapurisa anova Commissioner General of Police vati G. Matanga vakaona zvakakodzera kuti tite come up with a new team in the Zimbabwe Republic Police. Team yedu inotiyo ZRP rebranding to restore public confidence for peace and economic development in the Second Republic.
Vanyirenda vati mukuvandudza mashandiro emapurisa vari kudzidzisa kana kuyeuchidza mapurisa ose mashandiro akanaka sezvinodiwa nemutemo.
The rebranding process is Zimbabwe Republic Police. Tine retraining iri kuitwa yemapurisa as we speak right now.
Asi vatendai musonza ava vane nyaya iri kumatare dzimhosva yekunyomba vamugabe vati havaone mapurisa achichinja mashandiro avo. Vamusonza vati chingangoshanduka pamashandiro emapurisa kungoti vanenge votevedzera zviri kuda hurumende iripo yava Emmerson Mnangagwa vachisiya zvaiitwa pasi pavamugabe.
Hapana chinochinja because nyaya yatiri kutaura yemapurisa ine nhoroondo yekuti ukama hwavo neyamuri kuti new dispensation wakambomira sei, wakatanga wakamira sei ende iye manje wamira sei. Hanezi kana muri kutaurirana chenji kuvandudzika kwekuti vachiita zvinhu madirwo azvinoitwa naMnangagwa avepo, vachisiya kuita maitiro azvaitiwa kunge zvinge zviri naMugabe.
Vamusonza vati mapurisa anofanirwa kuita basa ravo asingarerekere kumapato ezvematongerwo enyika asi kutevedzera zvinodiwa nemutemo inobata mashandiro emapurisa.
Chenji yatinenge tichida ndeyekuti mapurisa aite basa ravo maitirwo anofanirwa kunge zvichiitwa, handiti semanyorerwo azvakaitwa mustatutes chacha yavo. Zvisina chekuita nezvematongerwo enyika zvekurerekera kuhungirikina kubato rine chekuita nematongerwo enyika, vaite basa ravo semapurisa.
Mukuru weboka reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe vatavani moyo vati kudzidziswa patsva kuri kuitwa mapurisa hakuyamure kana vakasashandura mashandiro avachaita.
SoMISA Zimbabwe tinoona kuti mapurisa edu apinda muchirongwa chaanoticho chekushandura uvepo hwavo kana kuti rebranding muchingezi. Mubvunzo mukuru ndewekuti kuita rebranding yavari kuita iyi kana kushandurudza maitiro avo kuchaunza here shanduko mubabasa avo? Vana mazvikokota vekushandurwa kwemabato kana kuti kwemakambani kana mabhizimusi vanotaura vachiti kuita rebranding kuchinja unhu, kuchinja zviito zvemusangano unenge wachitaurwa nezvavo kana kuti kambani iri kutaurwa nezvavo. Saka isu mukutaura kwedu ndeko kuti ngavasangochinja zita zvogumira ipapo, kosiya zviito zviri muzita idzva.
Vamoyo vati vakatombotaura nemapurisa muna 2016 vakamboita sevashandura mashandiro avo asi vati dzidziso itsva iyi yakatadza kugamuchirika sezvo mapurisa akatangazve mabasa avo asina kunaka ekusunga vanhu vanenge vasina mhosva vakaita sevatore venhau vanoita zvemutambo pamwe nevanotengesa mumigwagwa kuti vararame.
Zvaita kuti tione ndo zvatinoona zvevakomana nevasikana vetu 263 chat vachibirwa chiutsi chinokachidzwa vari pakati pemushando. Ndo zvatinoonawo zvakare kurohwa kwevatambi venhau vachiita mabasa avo. Saka izvi nekuyezve pavanenge vachitora nhau mapurisa achidzingirirana nevanotengesa mugwagwa, izvi zvinhu zvinokanganisa chimiro chemapurisa edu. Chinokanganisa kudaro harisi zita kasi unu ye unu wavo ukashivandudzirwa ukashandurwa ukange wavo chiona kuti vatapi venhau vane basa rinotsigirwa nebumbiro remutemo.
Kudanga hazvo mapurisa ari kudzidziswa nzira dzakanaka dzekuita mabasa avo nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti mapurisa achiri kushandiswa mune zvematongerwo enyika. Mwedzi wapera vanorwira kodzero dzevanhu vanomwe vakasungwa vachibva kumusangano wekodzero dzevanhu kumaldives vakapomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende muchiitiko chinoonekwa nevakawanda vanorwira kodzero dzevanhu sekushandiswa kwemapurisa munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.